vabereki ava vanga vachichema chemawo kuti naivo vamanikidzwawo zvakare kuenda kumusangano uyu apo vatsigiri vebato rinotonga vashandisa masabhu kuti vaone kuti munhu wese aenda kumusangano uyu. Vataura nestudio 7 vati vadzidzisi pazvikoro zvakaita semundondo primary nesekondari, Rupiri primary nesekondari pamwe nemasvingise vamanikidzwa kuenda kumusangano wekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi 23 Nyamavhuvhu goro rino. Mumwe wevabereki ava sekuru Gumbo Ruocha vemuraini rekwachinyang'anya vati kumanikidzwa kwevadzidzisi uku kwakanganisa kudzidza kwevazukuru vavo pachikoro chepamundondo.
Hazvigoni izvozvo kuti vabereki tinorwadziwa nevana vedu vabude muchikoro maticha achingadari, hatizvibvumiri izvozvo.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe mugari wekwachikomo vaBoas Manyanye avo vati vari kushungurudzika sevabereki kuti kodzero dzevana vavo dzatotanga kuchurwa neavo vari kutsvaka kuvhoterwa.
Ipapa pavaikutaura kwamundondo vabudisa maticha kuti handei kumusangano vakaenda navo reva kuti vana vasara vakagara muchikoro vasingadzidzi. Izvozvo izvo zvinoshungurudza, hazvifanirwi kunge zvichiitwa zvinhu zvakadaro.
VaManyanye vaenderera mberi vachiti kunze kwekumanikidza vadzidzisi, bato iri ramanikidza vagari vemumaruwa emunharaunda umu kuenda kumusangano uyu vachishandisa masabhuku.
Pati zvinoshungurudza, zvinorwadza. Vabereki vanofanira kuita zvido zvavo kuinda vachida kuita kuita zvokumanikidzwa. Iko zvinezvi taati tichitosangana zvedu nevamwe vakatopfeka regalera chitikati ai makapfeka zvikanzi haiwa tinongoita zvokunyengezera. Saka obviously vabereki havazvifariri but they are complying. Non-compliance means kuti vanenge vapinzwa pachoto.
Asi vatogare peparamba kuti vatumwa vatsigiri vavo kuti vamanikidze vadzidzisi nevabereki kuenda kumusangano wavo vachiti vange vasiko kumusangano uyu.
Hatimbofi takaenda fiya nekudzidza kwevana vechikoro. Hatimbofi takaita izvi nokoshesa. Ndosaka takavaka zvikoro zvakawanda nyika yo. Taida kuti vanhu vadzidze. Vamwe havo vanotaura kwavasina kuswera ndivo vanotaura izvozvo izvo. Ina handiko, handina kumbosvika kwamazvingisena. Saka ndofunga igemu rokungoti vanhu vano vachitsvaka kutaura vasina kuswera.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumasabhu kuti atumwa naani kuita izvi. Asi vamwe vabereki vati kunyange vatogare pevaramba nyaya iyi vatsigiri vavo vange vachifamba mumaraini vachiudza vanhu pamwe nemasabhu kuti vatumwa naivo vatogarepi avo vanova nhengo yeparamendi yenzvimbo iyi pari zvino uye vari kutsvaka rutsigiro kuti vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wesangano rinomirira kodzero dzevadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union in Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vashoropodza bato reZANU-PF vachiti kunyange hazvo vatogarepi vati manyepo, nhengo dzebato ravo dzagara dzinoshungurudza vadzidzisi.
Hakuna munhu anofanirwa kutora vana achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kutora varaidzi achienda navo kumarali. Hakuna munhu anofanirwa kuabusa school property achipesuwa maprivate political interests. Zvikoro ngazvirambe zvakachengetedzeka nguva yemaelections ino. Zvaitika kunana kwamundondo kugudisa kuti zvinosuwisa kwazvo.
Tatadza kunzwa divi rehurumende kuti zvaitwa izvi zviri pamutemo here kuvadzidzisi nevana vechikoro sezvo mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi munyika vataungana ndoro vati tibate commission yepublic service.
Inotoda kuti mutaure neve public service commission ndovane atinoti mapublic service regulations vanobva vanyatsokutsanangurirai kuti zvinenge zvichifanirwa kunge zvichifamba sei.
Studio 7 yataza kubata sachigaro wecommission yepublic service Dr. Vincent Hungwe sezvo nharo yavo yanga isingapindi. Mutemo wenyika haubvumidzi kumanikidza vashandi vehurumende kuti vaitiswe zvematongerwo enyika. Bato reZANU-PF rinogara richipomirwa mhosva yekushandisa zvikoro nemidziyo yezvikoro pamwe nevadzidzisi kuita misangano yaro yekutsvaga rutsigiro munguva dzesarudzo dzose. Vatogarepi vatanga vachikwishana navagovhu hamandishe vebato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC pakutsvaga achamirira Gutu South muparamende. Ndakamirira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.